Amai mupfumira vataura mashoko aya vachipindura mubvunzo kubva kunengo dzeparamende dzange dzichida kuziva kuti ndeapi matano ari kutorwa nehurumende kuchengetedza vashandi sezvo makambani atanga kudzinga vashandi zvichitevera mutongo uyu. Vatanga kubvunza ndiva Nelson Chamisa vanomirira kuwadzana East mudare iri avo vati hurumende iri kuitei nekudzingwa kwave kuitwa vashandi mabasa. Amai mupfumira vati hurumende iri kuzeya nyaya iyi nemasangano evashandi nevashandirwi pasi pesangano retripartite negotiating forum uye gweta guru renyika Attorney General vari kuongorora mutongo uyu nechinangwa chekugadzirisa nyaya iyi kuti vashandi vasarambe vachidzingwa mabasa.
We want a win-win situation. When we are talking about tripartism, it's equality. Not that one is a master of the other one. The judgment is being reviewed by the Attorney General and the other legal departments within governments, and will come up with a position shortly.
Vatiwo mutongo uyu wakaturwa apo hurumende yange iri mugwara rekusandura mitemo yevashandi kuti ifadze zvese mushandi nemushandirwi. Apo amai mupfumira vange vari mudare National Assembly, rimwe sangano rinoona nezvevashandi reZimbabwe Labour Centre range richishora mutongo uyu uye rati unotora kodzero dzese dzevashandi. Sachigaro webhodhi resangano iri zvakare vari mudzidzisi wemutemo pachikoro cheUniversity of Zimbabwe vamunyaradzikwisai vati hurumende yadzorera vashandi kumazuva eutongi hweudzvanyiriri.
Nyaya iyi judgment yaiswa iyi inoreva kuti kodzero dzose dzakawanikwa nevashandi musection 65 yeconstitution nesection 56. Kodzero dzose dzine vashandi musection 56, kodzero dzekuti madzimai akwanise kuenda kumaternity, kodzero dzekuti vashandi madzimai asashushuridzwe kumabasa, vashandi vajoine matrade unions. Zvose izvi zvaakutodonha nekuti chero mushandi.
Kunyange hazvo vamwe vashandi vange vachiti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanofanira kupindira, vagwisai vakurudzira kuti vashandi vasumuke varwire kodzero dzavo vega.
Tiri kuti kuvana veZimbabwe, kuvashandi veZimbabwe, kuruzhinji rweZimbabwe, rusununguko rwenyu hamungamiriri kuti zvibve kumatare, hamungamiriri kuti zvibve kuhurumende, kuna purezidendi. Imi pachenyu ndimunofanirwa kuramba semaramiro amakaita muna 97, 98, 99, 2000. Mukadaro munosununguka. Tatenda.
Mutongo wamutsa mutauro uyu wakaturwa nechishanu mushure mokunge vamwe vashandi vaviri veZuva Petroleum vaDon Nyamande navaKingston Donga vaenda kudare iri vachipikisa kudzingwa kwavo basa. Kubvira pakaturwa mutongo uyu pane vashandi vanodarika mazana manomwe vadzingwa basa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.